Zvakaita kuti ndiume bato idzvairi ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga hatingi tichitora nyika yedu hatingi takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekupera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara hwakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesu kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mberi kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe ini ndichikura ndira kumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai saka nekuzoona kuti upenyu uhwu hwatochinja zvamuchose atinga handisi ndega asingi gurumwa ndira rakasiya Zimbabwe rigobuda rigoenda mativi mana ese enyika
imi muri munhu anogara kunze kwenyika muchafambisa sei bato renyu
kugara kunze kwenyika kutanga kuchitochinja nekuti ndinofananga ndiri muno muzimbabwe sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofananga nditori kuno endi ndo magariro acho anda ndichaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti bato ratapfuma rinyowani reforasi riri kutoita kuti ndinge ndiri muno saka handisina chimwe chandichaita kumhiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno ndigotoona kuti zvisizvo zviri kufamba nemubato chaiwo asi ndichitarisa futi ndiri mabhizimisi nemafambiro avo ekuti ari mhiri kwemakungwa of course ndichaita imwe nguva yekuti ndini ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotarisa kuti iwo mabhizinesi anenge akamira sei at the same time ndichiona kuti bato reforasi rinhu richifamba sei muno but ndingangoti kutarisa kwenguva ndinenge ndaabhezi muno muzimbabwe
kune vamwe vanoro kuti izokuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo rezanupf rirambe richitonga ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato moita chirwiramwe
I don't think kuti I'd ruled that one out nekuti hatingi mamwe mainterviews andaita nemamwe mamedia ndanga chitotaura kuti zvinhu zvekuti I can't rule that out zvikaiswa patebhuru kuti ndo zvinange zvichaita asi tichitarisa kuti vizheni yedu yatiinayo kwese kwatakatarisira kuti ndo kwatichaenda tisenge tiri vamwe tikanonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chekuti vanhu mubatane muri vamwe pari kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro asi kubatana ndokunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi
kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achiti zvaapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika imi semudzimai ari kutungamira basa renyu iri rakaoma zvakadii
ndichiritarisa basa iri harina kuoma riri kuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenji iyoyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange variri kuti vaive nezive nezvematongerwo enyika sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanyamhanya mumabato akasiyana siyana we are capable of doing that saka vakatisiya kunge tiri panze kudai so zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati unotongoona kuti hazvina bhalansi pamafungirwo azvo nekunge hatingi necheidu inongoita kuti zvo zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume anotarisa nemwe nzira mukadzi akutarisa neimwe nzira asi mukazviunza pamwe chete izvizvizvi vanhu vese vaviri avakasiyana vatarisa unoona kuti tinobuda nehubato hwakanaka hwekuti hunosimudzira nyika saka ndiriko pakuti ndiri kufaitira vanhu vese vechikadzi